You can listen to Kofay FM radio online, while you are at work, while you are driving, while you are cooking, while you are jogging. Kofay FM radio online, your number one internet radio station.
Kana uri mukristu unofanira kumira segamba saPauro. Uyo wakanga ari mujere achiti ndiri mujere asi jere harisi mandiri. Ndiri munamo asi namo haisi mandiri. Kunyange newe hama mudikanwa kumuzwara nasi. Iti ndiri mujere asi jere harisi mandiri. Ndiri munamo asi namo haisi mandiri. Ndiri muburwere asi burwere hausi mandiri.